kolai ihutachiona hunochigara mumatumbu mevanhu nemhuka husingakonzeri chirwere, asi hukange hwabuda kana hwasangana nemvura kana nechikafu chatinodya hunogona kukonzera chirwere.
Munhu anobata utachiona husei?
Munhu anogona kubata utachiona uyu nekudya chikafu chinenge chakasangana neutachiona iyo. Chikafu ichi chinogona kudaro semichero, mavegetable akadaro semaspinach, lettuce, pamwe chete nenyama inokwanisa kunge yakasangana neutachiona uyu painenge ichigadzirwa kubva mumombe inenge yaurayiwa kana imhuka ipi zvayo.
Munhu anoziva sei kana ane E. coli?
E. coli inooneka nekuita manyoka, saka munhu anoita manyoka anosangana nekunge aine kana kuona ropa mumanyoka anokwanisa kunge achirutsa nekutadza kuchengeta chikafu kuti akadya anongorutsa nekuita manyoka, pamwe chete nekudziya miri nekungonzwa kurwara.
Pane dzimwe nhengo dzemuviri dzinogona kuvhiringwa neE. coli here?
Kolai inogona kuaffecta atinoti makidneys, ndozvinozopedzisira munhu aita urwere hungatosvika pakuuraya munhu. Asi kazhinji kacho ikakurumidza kubatwa nekutiwo munhu anenge aine utano hwakaita sei, inogona kukurumidza kurapika isati yasvika pacomplication iyoyo.
Ingadzivirirwa sei?
E. coli inodzivirirwa nekugeza maoko zvakanyanya nemvura nesipo. Zvimwe zvinhu zvidiki zvinogona kuitwa nevanhu mumba, ukange watenga murivo kana michero, kuigeza nemvura yakachena, pamwe chete nekubika nyama ichiibva, zviya zvekuti tisadya nyama inenge iri raw, iri semi-done, asi kubika nyama ichiibva. Pakugadzira zvakare zvinhu zvatinodya, kuti nyama kana tichicheka nyama kana mukicheni zviya, tisuke patinochekera kuitira kuti zvisazobatana nezvimwe zvekudya zvatichagadzira madzimai tinochekera nyama pamabhodhi. Kana wapedza kucheka nyama, zvinoda kuti usuke bhodhi iroro usati waisa zvimwe zvinhu kuitira kuti utachiwana huya husatapukire kubva pabhodhi riya huchienda pane michero yauchadya usina kuzviona.
E. coli inorapwa sei?
E. coli vanowanzotora tsvina kuitira kuti vatarise kuti utachiwana huri kukonzera chirwere E. coli zvechokwadi. Ende havawanzokurudzira kuti vanhu vapihwe maantibiotics. Vanowanzongoda kurapa zviri kurwadza munhu zvingadaro semushonga inodzivirira kudziya kwemiviri, pamwe nekupa atinoti maiv fluids kuitira kuti munhu asaite dehydration, nekungomirira kusvika matumbu abvisa utachiona wese kusvikira munhu aakukwanisa kudya zvakare nekuti manyoka apera, pamwe chete nekuregera zvakare kupa mushonga inomisa manyoka. Ndava tinenge tichida kuti utachiona wese hubude kuitira kuti munhu apore.
Mataura kuti mimi E. coli inogona kubata se kana kuafekta itsvo kana kuti makidneys. Kuti zviitike, munhu anenge agara kwengo yakadini asina kurapiwa?
Izvi zvinosiyana-siyana pamunhu, hazvina kunyatsoti munhu anenge atora nguva yakadii. Tikatarisa munhu anenge aine utano husina kumira zvakanaka, angave munhu ane zvimwe zvirwere zvinoita kuti utano hwake hunge husina kunyatsomira zvakanaka, kucomplication inogona kukurumidza kuitika. Saka hazvisi zvekuti dai munhu agara mazuva akati kana kuti aita sei, zvinosiyana pamunhu. Chinoda chete ndechekuti ukange waita manyoka ukaita mazuva kana maviri uchiita manyoka, ukaona wakuona ropa mumanyoka zvichisanganisira nekurutsa, zvichisanganisira nekudziya muviri, unokurudzirwa kuti uende kumachiremba. Ndava achizive kuti munhu nemunhu iwewe chinokusvitsa pakusvika complication iyoyo chingakurumidze pane mumwe munhu, chigotadza kuitika pane mumwe munhu.